Izvi zvinonzi zvabva zvapa kuti kanzuro yemutare iomerwe sezvo mari iri kusara iri shomanani zvikuru. Meya weguta remutare vatatenda namarare vanoti kanzuro kusvika pari zvino yabatirwa mari inosvika zviuru mazana mana zvemadhora kubva pakaiswa ganishi oda nematare.
Yaichokwadi zimura yakambogarisha maakaunzi ekanzuro nepamusana pekutiwo isusu sekanzuro tatiri kutadzawo kubhadhara michero yetinofanira kunga tichibhadhara kuzimura. But zvisinei hazvo takazokwanisa kutaurira nevezimura wakazobvisa ganishi iyoyo. Asi kubvisa kwakaita ganishi hazvisi kureva kuti dambudziko rapera. Dambudziko richipo rakakura nekuti isusu sekanzurowo tine zvikwereti nezimura. Asi uyezve hurumende through ministry of finance inowo zvikwereti zveduwo zvavasokwanisa kutibhadharawo.
Vanhamarare vanoti chinovarwadza inyaya yekuti vakaisirwa ganishi oda iyi nebazi rehurumende rezimura panguva iyo mapazi mazhinji ehurumende asiri kubvisa mari yemitero kukanzuro. Meya Nhamarare vanoti mapazi ehurumende akaita semauto, zvipatara uye mapurisa vane zvikwereti kukanzuro zvinosvika mamiriyoni mashanu emadhora, ukuwo vagari vaine chikwereti chinopfuura mamiriyoni gumi nemashanu emadhora.
Zvazviri zvinhu zvinenge zvakanaka kuti tigare pasi nehurumende kunyanyanya weministry of finance tobatsirana kuti pazvikwereti zvinowo hurumende zvemagovernment departments aroo mamutare zvochibatsirikana zvovharawo chimwe chikwereti chetinachowo chekuhurumende futi chekuzimura.
Meya vanoti kuita kwakadai kuri kukanganisa mabasa avo zvakanyanya uye zviri kuwedzera dambudziko ravo rekutadza kubhadhara vashandi vavo vave nemwedzi inosvika gumi nepfumbamwe vasati vawana mari dzimwe dzemihoro.
Ya, zvaka afekta mashandire kanzuro zvakanyanyisisa nekuti wakabata mari yaisvika almost ku 400,000 yawakabata. Saka mukatarisawo kanzuro kubatirwa mari yakaita se 400,000 zvinodzosera mashandire edu zvakanyanya. Service delivery haizofambi uyezve maoperations ekanzuro mazhinji anenge achida mari inonge ichishandiswa zuva nezuva. Saka zvakatishaishira zvikuru.
Vanhamarare vanoti pari zvino kanzuro iri kutadza kutakurira vagari marara kumisha inogara veruzhinji nekuda kwekushaya mari yekutenga motokari itsva dzekuitisa basa iri sezvo dzasara dziri shoma uye dzasakara.
Takatiri kuita dambudziko yemotokari. Motokari zhinji dzatiinadzo imotokari dzakura dzisi kuchamaneja kuti dzinge dziri parodhi nguva nenguva. Saka nguva zhinji motokari dzedu dzinenge dzisiri kufamba. Uyezve dambudziko guru ratanga tichiita nderekuti nyaya dzemari hadzifunza dzafamba zvakanaka. Vanhu havasikukwanisawo kubhadhara in time. Saka zvaakukonzeresa kuti motokari dzedu dzingafao tinenge tisina kana mari yakanatsa kukwana yekuti tirepair. But chikuru chiri kudiwa ngechekuti titenge dzimwe motokari dzitsva. Pane mamiriro akaita situation yedu manje hatina mari yekuti tikwanise kutenga motokari dzitsva.
Vanhamarare vanoti kanzuro yemutare inoda kuti motokari dzinotakura marara muguta dziwedzerwe pane dziripo izvozvi.
Tinotoda motokari dzinosvika gumi dzinenge dzichakanaka kuti basa redu rekukolekta marara rifambe zvakanaka mudhorobha. Izvozvi tingatoti tine dzitatu chete dziri parodhi, but dzinotodiwa chaidzo igumi kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Kanzuro yemutare ichiri kunetseka nekuwanira vanhu vanopfuura zviuru makumi matatu misha yekugara. Muzvipatara zvekanzuro muri kushayikwa mishonga, mvura yakachena yekushandisa kudanga mvura Gimboki Dream House Nativo Park nekuDestiny haisi kuwanikwa. Nzira dzemuguta iri dzakazara makomba uye magetsi emumigwagwa haazi kushanda zvinova zvinoda kutunge zvichigadziriswa. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lweda Moyo.